Muzvara nasita katarisa kuti dariri ture mutongo pachikumbiro chatakaisa svondo rapera patakapedzisira kuuya kudare. Takaisa chikumbiro chekuti dariri tipane zviri kupomerwa vasikala, hapana mhosva iri kubuda. Mashoko acho ari kunzi ari kuumba mhosva haburitsi kana kutaridza kuti pane mhosva yakaparwa zvachose.
Saka muri kuda kuti dariri ite sei chaizvapa?
Vanofanira kuregedzwa vachienda zvavo, varambe vapfuurire mberi vachiita basa ravo pasina kuvhiringidzwa kana kuramba vachidzoswa pamberi pematare ipo pasina mhosva yavakapara.